vanokete vanhu vanovacha kuti vakambovhundusira. For instance, musi wavakapronounza vari pajerera kuti tonorova pamudhuri, pakatorohwa pamudhuri, pakarohwa vataura vari pajerera panga pafa Brigadier General Chimombe anobva kumaraini kwangu. Takarohwa nefuti musha wese, ivo vapronounza vari pajerera kuti tonorova pamu. Iko zvino izvi people vanototya kuti vanogona kuzviita, because that is evidence. Kune bepa vakatonyora nemapronouncements avakaita, zvakanyorwa pasi in 2008. So what we are saying, zvichiitika zvese izvi toda kuti varugeje somunhu wabva mumiritari ngaachiva civilian, asapinda mumaretoriki yokuvhundutsira vanhu. Ende tichatora matanho kuti kana vaita zvakadaro, tinenge tichitaura kuti handizvo zvamakati tikubvisa macriminals around kana makutivhundutsira. Toda kuti tiite macivilians achize munhu wavanoda.
Imi kana muchiti izvo muri kuda kuti izvo mauto abude pachena kuti izvo achatambira zvinenge zvabuda musarudzo, munenge muri kuvapa masimba ekuti pasi pebumbiro remutemo vane masimba ekuita zvavanoda?
Hatina kuvapa mvumo, tiri kutopronounza zvakaitika. In all these years mamilitary masecurocrats anga achitaura kuti kana pasina zvakati hatidi zvakati. It's written, it's tantamount kuramba kuti hakuna government yatinoda kana tisina kubvuma. Ende iko zvino vabuda vachiti taakubvuma, ende vamunangagwa has pronounced kuti he wants to do free fair elections on time and he is not going to allow violence and everything. We are only check telling them to their word. And this is what Zimbabweans have been fighting for.
Une chivimbo here rwendo unoona kuti izvo kwavana vamunangagwa nokudaro zvinhu zvingachinje munyaya dzesarudzo.
Don't forget kuti vamunangagwa takavabatsira kuti vadzoke. Vanga vatodzingwa nesystem. I'm on record muparliament ichiti mese muchaita mavictim avo avamugaga vari kubata munhu vakadzinga mai mujuru iye nakanga vakadzinga. So we don't want governments which attack or parties zvinondodya vana vavo. Zvopedzo dzadya dzotaiwa vadya nengwe ivo varivo vadya. Problem yemuZimbabwe, most of the people are victim. Taita mavictim esystem. Tinofanira kurealiza kuti we must stop that city democracy. A democracy inoita zvido zvevanhu vari pasi, zvevanhu zvokuti vanhu vawane pfundo, zvokuti vanhu vashare economy. Iko zvino economy yakafa, maprices avadouble after vamunangagwa vapinda. Tane chisi for this. Hapana chachinja, mari hamuna mubhengi.
Vamudzuri munozivikanwa imi mugore ra-2008 muri mukokeri wemisangano yeMDC, mukakokera misangano zvakaita kuti MDC ikunde musarudzo dzekutsvaga nhengo dzeparamende muna 2008. Rwendo rwuno muri worwuona sei?
2018 is our year. Tine chance yokuhwina, tine strategy dzokuhwina. That's why ndakanzi navatsvagira imbobata ufambise vanhu ende tinohwina. System iri kupinda matiri, tida kuti divider. Isu ngatimbobatana, tikangobatana nje havana dho. Vamunangagwa vakadyiwanana nachebundo ndiyo example yavo. Saka ikona vanational president hamenoti vanohwina, because izizi poritics dzepamusoro izi dzinoda acceptance yakati kure, dzotoda vakavatangira vakambohwina. Iso kana tichihwina izvi totaura nei takahwina. 2018 is our year. And every Zimbabwe knows this is the only party left. ZANU-PF iparty iri kuorganizwa nemiritary. MDC iparty iri kuorganiza yeka, iparty yevanhu, iparty yevashandi, iparty yepovo, iparty yomunhu wese ari kutambudzika, ari kunonga zvose nomuromo, ari kuvaka zvinhu nemate achizvipisa nouswa. Vanhu vari kutambura uvaidzirwa kamari mubhengi unoti ukaswerera 30 days uchipuwa makoini. Wakamba kuti hurumende inondotaura kuti torai makoini mupe vanavo. Ihukwere dzopuwa changa.